Achingotangam tambo wetsiva ndoko kurira nyanzvi dzeZimbabwe achizotamba nenyanzvi yemuZambia ndoko mukurira zvekuda kuuraya achizotamba nenyanzvi yemuAfrica ndoko mukurira zvakadaro. Zimbabwe, I just don't know. I'm in Zambia. Don't come a courier,